Zimbabwe Gender Commission, iyo iri kutsigirwa ne-UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, ine chirongwa chakanangana nekuwedzera uwandu hwemadzimai anopinda muzvigaro zvematongerwo enyika kutanga musarudzo dza 2023 pasi pechirongwa chinonzi Women Rise in Politics. Madzimai ose anoda kupinda musarudzo ari kukurudzirwa kuti anyorese kumahofisi ekomisheni yavo kana ebazi rinoona nezvemadzimai mumatunhu ese munyika kuitira kuti vakwanise kupinda muzvidzidzo zveutungamiriri nezvimwe zvinodiwa kuti vapiwe zvese zvinoita kana kusimbisa madzimai anoda kupinda musarudzo. Sachigaro weZimbabwe Gender Commission, amai Margaret Sangarwe Mukanana, vanoti chirongwa ichi chinoitwa pachena zvisinei kuti munhu ndewebato ripi uye chinokwanisa kupindwawo nevanhu vakazvimirira.
Kuvabatsira kuti kana vachida kusubmita even manames avo, how do they write, wanonyora sei, tichivabatsira zvekuti wangoita confidence ya dzekuti even kuti waite stand before the media kana paine zvavanenge vachida kutsanangura. Saka tine tichivadzidzisa zvakasiyana siyana zvekungova equipa kuti semadzimai waite confidence idzodzo dzekuti kana akanzi icandidate muelection or they can even offer their candidates.
Amai Mukanana vanoti vachaita izvi vachishandisa nyanzvi madzimai nevanhurume vakabudirira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanoti vane chinangwa chekutanga nemadzimai zviuru zvishanu munyika yese uye vachazowedzera uwandu hwevanhu ava zvichienderana nechido chinenge charatidzwa nemadzimai. Mukuru wesangano rinokurudzira madzimai kuti apinde muzvigaro reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stavile Dewa, vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa ichi vachiti zvirongwa zvakaita seizvi zvinoita kuti madzimai ese anoda kupinda musarudzo awane mukana.
Sezvamunongoziva ibasa rakaoma kuti tifambe Zimbabwe yese tiri tega tichiidentify vakadzi tichivatsena. So kuuya kweZimbabwe Gender Commission kuchabatsirawo kuti tiwanikwe tichipatsanuranawo, vamwe vachienda neuko, vamwe vachienda neuko, tichisumudzira madzimai. Izvo zvichabatsira kuti pashaye mudzimai anosara panyaya dzekusumudzirwa kuti vapinde maleadership positions.
Nyaya dzemirizhonga mumapato ezvematongerwo enyika, apo madzimai anorwisana sezvakaitwa vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nemudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ndezvimwe zvinonzi zvinoita kuti madzimai atye kupinda munyaya dzematongerwo enyika. Muzvare Dewa vanoti ichokwadi kuti nyaya idzi dzinofanira kugadziriswa kuitira kuti madzimai asatye kupinda munyaya dzematongerwo enyika.
Kuti nyaya dzegender based violence, nyaya dzepolitical violence, nyaya dzesexual harassment dziwanikwe dzichanopera sezvamunongoziva izvo zvichitatarisana nemaelections, pane kubundikidzwa kwakawanda anda kunoitika kumadzimai. So tinongovimba kuti maprograms aya acharamba achibatawo izvozvo.
Chirongwa ichi chinokurudzira madzimai echidiki, madzimai ekumaruwa pamwe nemadzimai anorarama neurema kuti apindewo muchirongwa ichi. Chirongwa ichi chinouya apo mamwe mapato akaita seMDC Alliance akatoparura zvirongwa zvekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro zvematongerwo enyika. Mwedzi wapfuura, MDC Alliance yakaumba komiti yeSmart Gender Drive Task Force inotungamirwa nomumwe wavatevedzeri vemutungamiri webato iri, amai Linet Karenyi Kore, kuti ikurudzire madzimai akawanda mubato iri kuti atore zvigaro. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti vanotsigira chirongwa cheZimbabwe Gender Commission vachiti chinofambirana neurongwa hwave kutoitwa mubato ravo.
Iyo nyaya ye50-50 ya inogara ichitaurwa nezvayo inyaya inoda kuti iitwe itobudirira chaizvo chaizvo, kwete kuti inyaya yepamarali. Isu seMDC Alliance kusaka makaona takatanga chirongwa cheSmart Gender Drive Task Force yakakumikidzwa nemukuru webato vaNelson Chamisa kuti ichitanga basa iongorore zvinhu zvese zvinokwanisa kuti zviitwe kusimudzira nekuti vanhukadzi vange vachienda pazvigaro zvakasiyana siyana.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rebato reZANU-PF sezvo mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vatafadzwa Mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo, asi imwe nenge yebato iri mudunhu reHarare vaPeter Matange vati bato ravo rinotsigira zvirongwa zvese zvinosimudzira madzimai.
ZANU-PF ndomusangano wakatanga kumuva motion muParliament panhau dzePR representatives dzakanga dzakanangana nekuvandudza kodzero dzemadzimai, dzakanga dzakanangana nekuvandudza kuti madzimai avo pakati peutungamiriri. Zvakare mukatarira ZANU-PF ndine madzimai akawanda muParliament, ine madzimai chero mukatarira pavatungamiriri veZANU-PF tina mai upamuchingu uri varipo pakati pevatungamiriri veZANU-PF, tine madzimai akawanda ari mukabhineti, tine madzimai akawanda ari kubatwa anoshanda kuZANU-PF paHQ.
Kunyange hazvo vakadzi vari zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana vakawana zvigaro makumi maviri nezvitanhatu musarudzo dza2018 kubva pazvigaro mazana maviri negumi zvinovhoterwa muNational Assembly. Pamusoro pezvo, Zimbabwe ine mutemo unoisa zvigaro makumi matanhatu zvemuNational Assembly parutivi zvinopiwa madzimai chete pachishandiswa mutemo weproportional representation. Musarudzo dza2018 madzimai makumi matatu nemashanu akasarudzwa kupinda mudare resenate. Uwandu uhu hunopokana nebumbiro remutemo wenyika rinoti vanhurume nevanhukadzi vanofanirwa kuva nezvinzvimbo zvakaenzana pazvigaro zvose muparamende nemumakanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.